vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kutitsvakira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nokuwedzera marasha atinochera.
Vachitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni 25 ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni 2 nemamiriyoni 3.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 bhiriyoni, asi pari zvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons
pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India
ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni 52.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare pari zvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atiri kuita kandodaira masvondo mashoma nanapfuura aya zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwayo kune thermal power station yayo. So already isisu maketi yedu kairi kunida more marasha than are available. So kuti titange kuexporta isitata satisfya yatingati domestic requirement yedu. It's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vativo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. Vamuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo 25 dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Wange Colliery neMakomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.